ndiyo kuri kuindwa nehurumende. Asizve tikatarisa mari yedzidzo irimo munyika mese inonzi i19 million. Chete dzidzo yose iri munyika muno 19 million iyoyo yakatsigirwa nemari yekunze kwenyika 100 million ne185 yemaspecial minerals, vana gold, maprecious minerals.
Izvi zvinorevei vagwanyanya?
Zvoreva kuti panzi hurumende pamitero yemaincome tax inonzi maQPD vanosungirwa zvitori pamurao wakaiswa mirao weSI kuti vange vachigamuchira 50% half yemitero iyoyo nemari yeZimbabwe. Ndokuitira shomu ndati tine mari 90 million ndozvigirese riri munyika. Ko maQPDs edu akawanda zvakadii? Tinowanzokutarisira 300 million. Saka ukanzi hafu inge iri yekumazimbabwe mazidzi zvinoreva kuti 150 million dzemazidzi ndo dzinodikwa, asi tine mari yemazidzi inongosvika 90 million. Zvorevei? Zvoreva kutoti zidzi rakatowandirwa patakatarisana napo, nekuti tikandosvika takunosvika muna June pakutiwa maQPD. Zvorevei kana rakawandirwa? Zvoreva kuti hurumende haina munhu wainomanikidza kana uchida kutengesa nemazidzi atengesa hako. Asizve mukoma George Gwamatanga muna June vanenge vaakuti inangu mari yangu muda iri mazidzi 50%, yobveti vaakutofanira kundochinja kamayusa.
Ko vamwe vari kumamisha uku vagwanyanya vanoti izvi ndo zvinogara zvichitaurwa neRBZ kuti taunza mari asi inozopedzisira yashaya simba.
Mutauko ndewekuti mari yedu yakatsigirwa negoridhe, mari yedu yakatsigirwa nemari iripo yakatonotariswa ikationeswa pane mukuru wenyika, president.